Apo hurumende yavachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yave kutanga kurongeka mibvunzo pamusoro pekuti vachazadzisa sei zvivimbiso zvavakapa munguva yekutsvaga rutsigiro kana kuti vachatsvaga nzira dzekutsividza nadzo vavaipikisana navo ndizvo zviri mupfungwa dzezvizvarwa zveAmerica zvakawanda. Zvichakadaro, vanoda shanduko vari kucheuka shure vachitarisisa kukundwa kwavo musarudzo dzekuti vange vachipinda mumuzinda weWhite House. Mutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotipa nyaya inotevera iyo ndinokuverengerai. Zvichitevera kukunda musarudzo zvine mutsindo, maziso ose ave pane vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump nekuti vachatonga sei. Vatsigiri vavo vanofunga kuti kunyange avo vasina kuvhotera vaimbove mutungamiri wenyika ava vachaona upenyu hwavo huchipunduka. Vakambokwikwidza musarudzo yekutsvaga vachamirira Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaVivek Ramaswamy avo vanotsigira vaTrump vakabuda pachirongwa chemusi wesvondo chenhepfenyuro yeABC chinonzi This Week Show. VaRamaswamy vakati,
I think a lot of people across the country, even who have bought into, I think, some false narratives about Donald Trump, are going to be pleasantly surprised.
Ndinofunga kuti vanhu vakawanda munyika yose kunyangwe avo vakatambira manyepo anotaurwa pamusoro pavaDonald Trump vachashamisika zvakanyanya kwazvo pavachawana mari yakawanda pamihoro yavo. Mitengo yezvinhu ichidzika munyika, muganhu wenyika uchichengetedzeka.
Nekusarudzwa kwaamai Suzi Wiles Chief of Staff, hurumende yavachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika ava yave kuonekera. Vaimbo vemutungamiri wenyika ava vakanyora padandemutande ravo reTruth Social nemugovera vachijeketa kuti vaimbo vemumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley kana vaimbo vegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yavo pavaimbo vemutungamiri wenyika vaMike Pompeo havasi kuzokokwa kuti vapinde muhurumende itsva rwendo runo. Zvichakadaro, mibvunzo iri kusimudzwa pamusoro pekuti vaTrump vangatora matanho here pavimbiso dzavakaita dzekuti vachatsividza kune vavengi vavo mune zvematongerwo enyika neavo vakatora matanho ekuvaendesa kumatare edzimhosva. VaRamaswamy vakataura nezvenyaya iyi panhepfenyuro yeABC vachiti,
I'm going to tell you what Donald Trump has said on this time and again. Success will be our retribution.
Ndiri kuda kukuudzai zvakataurwa naDonald Trump panguva ino zvakare. Budiriro ndiko kutsividza kwedu, uye budiriro ndiyo ichave ndiko kudzosera kwedu.
Kune avo vakatsigira kutsvaga rutsigiro kwevakamirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, ino ndiyo nguva yekucheuka shure nekufunga nezvazvo. Vakakwikwidza vakazvimirira vaBernie Sanders vakapa pfungwa dzavo panyaya iyi apo vaive pachirongwa chenhepfenyuro yeCNN cheState of the Union nemusi wesvondo vakati,
The working class of this country is angry and they have a reason to be angry.
Vashandi vemunyika muno vanotambira mari shoma zvikuru uye vakatsamwa. Vane chikonzero chekutsamwa. Nhasi tiri kurarama munguva yeupfumi hwenyika apo vanhu vari pamusoro vari kuita zvakanaka kwazvo, kuchitiwo zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vedu zviri kurarama nemari yashandwa musi iwoyo.
Uku vachirumbidza zvakakwaniswa kuitwa nehurumende yavaBiden, Senator Sanders vakati pachine basa rakawanda richiri kuda kuitwa.
We need an agenda that says to the working class.
Tinoda urongwa hunoti kuvashandi vepasi, ticharwisana nevari pamusoro vane masimba ava, toumba upfumi nehurumende zvinoshanda kwamuri, uye izvi hazvikwanisike kunze kwekunge kwatorwa mari yakawanda kubva kune vezvematongerwo enyika.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakavimbisa kuti kuchave nekutambidzana masimba murunyararo musi wa20 ndira gore rinouya. VaBiden vakafonera vaTrump vachivakorokotedza mushure mekukunda kwavo musarudzo, uye vaviri ava vari kutarisirwa kusangana pauzima nechitatu kumuzinda weWhite House. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias ari muWashington DC yandakuverengerai.